Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gunyana 1, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakamirira kugadzwa semutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanovhura Harare Agricultural Show zviri pamutemo vachikurudzira kubatana kwevanhu mushure mesarudzo. Vachangobva kusarudzwa semutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa votarisirwa kugadzwa semutungamiri wenyika svondo rinouya. Panguva iyo vakaongorora sarudzo pamwe neTripleC vari kuti hadzina kufambiswa zvakanaka neZimbabwe Electoral Commission. Muzinda weZimbabwe uri muSouth Africa unoti kusvika pari zvino wawana umbowo hwekuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvakashaya pavanhu 96 vakafira mutsaona yemoto muSouth Africa neZuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakamirira kugadzwa semutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakurudzira kubatana kwevanhu munyika kuitira kushanda pamwe chete. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachivhura zviri pamutemo musika wokuratidza zvirimwa nezvigadzirwa weHarare Agricultural Show, vaMunangagwa vati zviri kuitwa nevarimi zvekushandisa umhizha wechizvino zvino zvinofadza uye zviratidzwa zvegore rino zvakakosha sezvo zvichipa mukana wokuwedzera ruzivo.
I therefore invite our communities and stakeholders alike to take advantage of this annual Zimbabwe Agricultural Show to learn, exchange ideas, share experiences and the market progress as we build a resilient, vibrant, robust and prosperous economy in spite of sanctions.
Ndiri kukoka vagari nevese vatinodyidzana navo kuti vatore mukana weshow iyoyi inoitwa gore negore kuti vadzidze vapanane mazano vaudzane zvavasangana nazvo pamwe nekushambadzira zvigadzirwa zvavo apo tiri kuvaka upfumi hwenyika yedu zvisinei nezvirango zvatakatemerwa.
Vakurudzira kubatana nekushanda pamwe chete vachiti sarudzo dzakapera.
Let us put shoulders to the wheel with the similar unity of purpose and resolve as we develop, modernize and industrialize our country, our motherland, to attend Vision 2030.
Nekuti sarudzo dzapera, ngatichishandai pamwe chete, tichivaka nyika yedu, kuti tizadzise muono wedu weVision 2030.
Kunyange hazvo vaMunangagwa vataura mashoko aya, munyika mune mutauro pamusoro pezvakabuda musarudzo dzakaitwa mwedzi wapera, vebato rinopikisa Citizens Coalition for Change, vachiramba kutambira zvakabuda musarudzo idzi, vachiti hadzina kufambiswa zvakanaka neZimbabwe Electoral Commission. Vaongorori vesarudzo vakabva kune dzimwe nyika, vanosanganisira vemasangano eSADC neAfrican Union vakashorawo mabatirwo akaitwawo sarudzo idzi vachitiwo dzakanga dzisingafambirane nebumbiro remutemo uye mafambisirwo esarudzo epasi rose. Mukuru weZimbabwe Agricultural Show vaAndrew Matibiri vaudza Studio 7 kuti zviratidzwa zvaunzwa nevarimi pamwe nemakambani gore rino zvakanaka kudarika zvegore rapera.
zvai nevari mugorino zvakawanda zvakanaka. Tikuona kuti competition nequality yezvinhu. Kunyanya zvekuma atozvima competitions zvipambere.
Mumwe vange vane zviratidzwa vaDelight Makotose vati kunyange hazvo bhizimusi rakanga rakaderera kutanga kwevhiki rakazokwirira.
Harare Agricultural Show. Doi mweyema shows anoratidza kuti business redu muZimbabwe riri kusumuka riri kubudirira and zviri kutaura zvoga kuti zvinhu zviri kufamba chaizvo.
Umwewo wevanga vachiona zviratidzwa zvegore rino muzvare Abigauta Wengwa vati vafara zvikuru.
Tauya kushow tikakwanisawo kuona zvakawanda wanda zvine chekuita nekurima uye tawana ruzivo rwakakura.
Vamunangagwa vatambidza mubayiro kune vanhu nemakambani vakasiyana siyana vane zviratidzwa zviri kunwisa mvura. Vamwe vevakunda vanosanganisira dunhu remashonaland east iro ranzi ndiro rakagonesa muchirongwa chekurima chepfumvudza. Kambani yeSeedco ichiwanawo mubayiro wekukunda kune vanoita zvemapindu. Kambani yemagetsi yeZesa yapiwa mubayiro wekuwane zviratidzwa zvakanaka gore rino. VeZimbabwe Agricultural Show vati makambani anosvika mazana mashanu nemakumaviri ari kuratidzira uye makambani matanhatu ekunze kwenyika ari kuratidzirawo gore rino. Harare Agricultural Show yakatanga nemusi wemuvhuro svondo rino uye inotarisirwa kupera mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vachangobva kusarudzwa semutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanonzi vari kutarisirwa kugadzwa semutungamiri wenyika nemuvhuro svondo rinouya kumabiko anonzi achaitirwa kunhandare yenational sports stadium muHarare. Bepanhau reHerald razivisawo kuti mutungamiri wenyika vachagadzwa kutanga kwesvondo rinouya, ukuwo gwaro riri kutenderera pamadande mutande richinzi raburiswa nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika richienda kumizinda yenyika dzekunze dziri muZimbabwe. Riri kutaura kuti vamunangagwa vakoka vamwe vatungamiri venyika kuti vange varipo pamabiko aya, asi richizivisa kuti vemizinda ine vatungamiri venyika kana hurumende vachange vachizoenda kumabiko aya ndivo chete vachabvumidzwa kunge varipo. Studio 7 yaedza kubata mutauriri webasi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLeviti Mugejo kuti tinzwe zvizhinji pamusoro pegwaro iri, asi vati titaure nemutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba sezvo variwo vane chekuita nenyaya dzine chekuita nemutungamiri wenyika. Studio 7 yaedzawo kubata vacharamba panharembozha yavo, asi hatina kukwanisa kuvabata. Izvi zviri kuuya paine mashoko ekuti bato reCCC ringangoenda kumatare edzimhosva richipikisa zvakabuda musarudzo. Kana bato iri riri kutora danho iri zvinoreva kuti risarirwa nezuva rimwe chete kuti ringe richienda kumatare, sezvo riine mazuva manomwe chete ekuti ringe richiita izvi kubva panoburiswa zvabuda musarudzo. Masangano eZimbabwe Catholic Bishops Conference neCatholic Commission for Justice and Peace in Zimbabwe anoti sarudzo dzichangobva kuitwa munyika hadzina kufambiswa zvakanaka neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, uye akurudzira kuti zvakabuda musarudzo zviongororwe kana zvichienderana nezvakaburiswa neZEC, nekuti ZEC iburitsewo zvizere zvakabuda musarudzo pose pakavhoterwa nevanhu kana kuti mapolling station. Gwaro raburiswa nemasangano maviri aya riri kushorawo kutyisidzirwa kwevavhoti panguva yekuvhota. Vakawanda vanoti zvaiitwa nesangano revasori reForever Associates of Zimbabwe neZANU PF panguva dzesarudzo zvinoratidza kuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka. Mamwe masangano anosanganisirawo SADC, African Union neCommonwealth akashoropodzawo mafambisirwo akaitwa sarudzo idzi, idzo dzinonzi vamunangagwa vakakunda nezvikamu makumi mashanu nezviviri nezviga zvitanhatu kubva muzana kana kuti 52.6%. VaNelson Chamisa veCCC vachinziwo neZEC vakawana zvikamu makumi mana nezvina kubva muzana kana kuti 44%. Mukuzeya nezvegwaro raburitswa nemasangano aya, Tabata Bishop Anselmo Magaya vanove mukuru weGrace Ablaze Ministries International uye vachitungamira sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Divine Destiny.
Chokutanga ndingobo mela na nao chose uye kuti mwono zivaini kuta wasiwo vega wa changa kutora nyaya yoyi chotenda shukuru kuti kereke chikamu chayo chakwa nisa kuburifo upake na zinja kaburifwa ni masanga na mazinji akauya kuongorora sarzo yoyi saka javaru kutaura mungware iloro jino simbisa zvatagaro ziva kuti urumende yava mandagwa havana kukwanisa kuzvichenura uye kuti vagone kuzvipruva sekuvimisa kwavakaita pakatora masimba maelections edu haana kumira zvakanaka haana kufamba zvakanaka right kubva pafree election
tiri kuona zvimwe zvavari kuburitsa zvavazivisa kuti vakaona sekunge zvisina kufambisa sarudzo zvakanaka zvingakonzera here kuti munyika munge muchinzi muitwe sarudzo itsva kana kuti zvinzi zvigadziriswe kuitira sarudzo dzichatevera
zvimwe izvozvo vajonga chazvinonetsa kuti tingozviglossa over nechiti tizozviona kumanext elections zvinokurudzira culture yatinoti muchirungu yeimpunity nokuti zvinhu zvinotsanza kufamba zvakanaka tozvisiya zvakadaro kuti tigoti next time ngatisvita zvakanaka ndinofunga kuti pane sarudzo dzakawanda dzakanzwawo kuti ha tinoiva kuti next time asi next time hapana chinoitika saka ndinofunga kuti nyaya iyi ngaikokorodze mazimbabweni ese pamwe chete ndomukana wekurukura vanhu votonongora nyaya kusvika pokupedzisira tobvisa nemaissues ndo kuti tichiona kuti poitwa maelections manyowani here kana kuti tozozviona nguva inotevera asi ndofunga kuti ngatimbudzani takakurukura nyaya iyi in the shortest time possible tidile nayo for example tinofunga kuti tofanira kukasa kubvumirana izvezvi ndechekuti zec initand form kaitwe disbanded ndedi chokutanga ichicho because zec chikamu chezano saka hazvibviri kuti tizoti isusu maelections tinozovaona next time asi
vanga vari Bishop Anselmo Magaya vanove mukuru weGrace Bless Ministries International uye vachitungamira sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Divine Destiny vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zvitanhatu zvinofungidzirwa kuti zviri pakati pevanhu makumi manomwe nevatanhatu kusanganisira vana gumi nevaviri vakafa nezuro mutsaona yemoto unotyisa wakaparadza chivakwa chemuturikidzwa cheusindizo muJohannesburg, South Africa. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Muumiriri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Amadziripi vaudza Studio 7 parunhare yavari muJohannesburg, South Africa kuti tsvagiridzo iri kuitwa nehofisi yavo kubva nezuro yaburitsa pachena kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvitanhatu zvakatsakatikira apa.
Chimu yedu yekuconsulate yakaenda panzvimbo pakaitikira tsaona yesei vakataurawo nevamwe vokuZimbabwe vakapona patsaona iyi ndo vaingotaura kuti tine vamwe kana vatanhatu vatisiri kuona asi hatizivi kuti chii chakaitika kwavari.
Vatu uwandu hwevakafa hungangova hunopfuura kana kuve pasi peuri kuzivikanwa sezvo vamwe vakashwenya mutsaona iyi vachinzi vakatsva zvakaipisisa zvekusazivikanwa kuti ndivanani. Mumiri weZimbabwe ava vazivisawo kuti kune zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kurapwa muzvipatara zvakasiyana-siyana muJohannesburg imomo zvino upenyu huri munjodzi sezvo zvakatsva zvakaipisisa. Vavimbisawo kuti hofisi yavo ichaita zvese zvainogona mukubatsira vakashaya nevakakuvara pamwe neavo vakapona mutsaona iyi kunyangazvo vasina kujekesa kuti vachabatsira nenzira dzipi. Mumwe muzvina bhizinesi anobva kuZimbabwe ane kambani inoita zvekuchengetedza nekutakura vafi yeGreat Hope Funeral Services vaMore Boys Munetsi vanotiwo vatiwo kambani yavo yakazvipira kubatsira kuendesa vakafa vose kumisha yavo kuti vanovigwa nehama neshamwari dzavo zvine chiremera pasina mubhadharo vachiti vatora dano iri sezvo vanhu vaigara muimba iyi vainge vachirarama nechamuka inyama vachiti ruzhinji rwavo ruri kudya nhoko dzezvironda.
Vanhu vachiona pavanga vachigara ipapo asina kumira musi vanhu vazhinji vanogara ipapo vanhu vanenge vachitoo vachiremerwa kazhinji neupenyu hwemuno muSouth Africa saka vakaona kuti kuti vanofungidzira kuti enormal repatriation yebodwani kubva muSouth Africa kana kuti mutengo wachona kazhinji kana munhu ada kubatsirwa kuendesa mutengo kuZimbabwe i25,000 ndiyo inenge iri yepasi. But vakazotarisa kuti vanhu avanga vachigara sei vanokwanisa kureza mari dzacho nadzikwanisiki.
Kune avo vararama munjodzi iyi vamunetsiva kuza Studio 7 kuti vachabatsirwa nepekugara, chikafu nezvekupfeka uye kubhadharira vana mari dzechikoro.
Takatotanga nesuro maprocesses ekuzama kuvabatsira. Vamwe vasina takavatsvagira chikafu nesuro, takavaendesera kune vana vanoenda kuchikoro. Takatotangawo kubatsirawo ndikutaura kune vasina kufa, takatotangawo kuvatsvagira zvinodikanwa zvekuti vadzokere kuchikoro.
Mutungamiri wesangano rinoona kodzero dzevanhu reAfrican Diaspora Global Network vavhusumudzi standa vati zvinorwadza kuti vana veZimbabwe vosakatikira musango sezvo kwakaberekera ingwe mumusha.
Chero zvichirema zvinhu zvacho, asi zviri nani nekuti kana vakamira vakagara pasi vanogona kuwana chero ka 5 rand neka 10 rand vogona kutengawo chingwa nekushandira vana vavo zvavasingagoni kuita kuZimbabwe uku, kekuti hapana chero basa rinotooneka zvokuti munhu angagona, uyezve havagoni kuti vataurire zvichemo zvavo nokuti pakataura zvichemo zvavo vanorohwa.
Vasibanda vati chiitiko ichi chakafanira kuva chifundo kunyika dzepasi rose kuti kune zvinoda kugadziriswa munyika. Imba yakatsva iyi yaigara vanhu vaibva kune dzimwe nyika dzinosanganisira Zimbabwe, Malawi neTanzania, uye vanonzi vakapinda muchivakwa ichi zviri kunze kwemutemo. Bazi reZimstate rakazivisa kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvingangosvika miriyoni imwe chete zvinogara nekushanda muSouth Africa. Pane vakapona mutsaona iyi, vazhinji vavo vanonzi vakarasikirwa nezvinhu zvakakosha zvinosanganisira magwaro ekufambisa pamwe nemari. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbo vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump neZuro vakaramba mhosva dzavari kupomerwa dzekuti vakaedza kushandura kukundwa kwavo musarudzo dza2020 mudunhu reGeorgia. Vakasiyanawo neurongwa hwavo hwekumira pamberi pedare redzimhosva pamhosva yavari kupomerwa iyi huri kunge kuchitarisirwa kuitwa svondo rinouya. Pope Francis vasvika muguta guru reMongolia reUlanbator nhasi chishanu murwendo rwavo rwekukurudzira imwe nharaunda dzemakatorike diki pane dzose pasi rose, uye iri itsva zvakanyanya pane dziri pasi rose. Varimi vakawanda munyika ava vari pakati pekugadzirira mwaka unotevera wekurima vanoti zvave kuvadhurira kuita gadziriro yakakwana muminda yavo. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Varimi vechibage vanoti vanofanirwa kunge vachirima minda yavo nguva ino segadziriro yemwaka, asi nekuda kwekuti vazhinji vavo vakarasikirwa nemombe vanoti vave kumanikidzwa kubhadhara matractor kuti vakwanise kuita izvi, izvo zvavanoti zvinoda mari yakawanda. vachine mombe vanotiwo kurima negejo rinodhonzwa nemombe kunoremera mombe sezvo pasi pachakaoma zvakanyanya. Varimi ava vanoti vanoda madhora ekuAmerica makumi mashanu kana kuti US$50 kana kudarika kurimirwa hekita imwe chete netractor. Pamusoro pemari iyi murimi anofanirwa kuzotenga zvakare dhizi rinosvika marita makumi maviri ayo anonzi anodiwa pakurima hekita imwe chete. Ukuwo varimi vefodya avo vari kutanga kudyara fodya yavo vanoti kuisa mihomba kana maridge pavanodyara fodya yavo zvinovadhurira. Murimi wekuBhangeti mudunhu reMashonaland West vaSeverino Rukuni vanoti vanodhurirwa kurimisa minda yavo sezvo vaine mahekitare anodarika makumi maviri avanofanirwa kurima mwaka wega wega.
Munofanira kutotsvaka kambani kana mumuda ane equipment yacho inoshandiswa pakurima. Zvekuti ipapo kana uchida kurimisa kana kuti pane hekitare, hekitare rimwe chete muda iri mari kune vazhinji $50 usati waita dhizo. Kana waziva dhizo unotaura 20 litres yedhizo pahekitare.
Varikuni vanoti zvirongwa zvehurumende zvinobatsira varimi hazvipindire mukurimisa minda izvo zvinoisa varimi parumananzombe. Mumwe murimi wefodya wekumarondera mudunhu reMashonaland East vaRegis Seremai vanoti gadziriro yefodya inodya mari yakawanda. Gadziriro yemurimi haisi yemumunda chete asi kuona kuti mbeu yaachadyara yatengwa nguva iripo here kana asingapiwe nehurumende kana nemakambani anobatana nevarimi nemamwe masangano anopa rubatsiro sekutaura kwavamasimba piri vanorima kuchegutu muMashonaland West. Segadziro yekurima mudhumeni mukuru mudunhu reMashonaland West amai Agnes Ndoro vanoyambira varimi kuti vateme nekupisa mashanga nemagunhu echibage fodya nedonje senzira yekudzivirira kutakura zvirwere zvemumwe mwaka kuenda nazvo mune mumwe.
Saka tichikurudzira kuti majanga achiwa yapi sekuti kana pupa yacho iyoyo irimo inobva yadistroyiwa haibvi itwikeri over kunext season. Saka tinokurudzira kubitswewa kwemajanga iwayo kuitira kuchengetedza kubva kuhutyi. It's a pest control mechanism.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Farmers Union amai mai wePGT vanoti varimi vanofanirwa kukurumidza kurima kuitira kuti mvura ikakurumidza kuenda mbesa dzinosvika.
Kudyara nenguva kunobatsira kuti mvura ikakasika kuenda mbesa zhinji dzinenge dzabereka kana kuibva.
Kunyangewo varimi vanoyamurwa nezvirongwa zvehurumende zvakaita sechemutungamiri wenyika chePresidential Input Scheme nezvimwe vanoti vave kufanotenga mbeu nefertilizer sezvo zvavanopiwa nehurumende zvichinonoka zvekuti dzimwe nguva vamwe vanozopuhwa mbeu pasina fertilizer vamwe vachipuhwa fertilizer pasina mbeu kana kuzowaniswa mwaka wekurima watove pakati. Munyori mubazi rezvekurima vaJohn Basera vanoti hurumende iri kugadzirira zvakakwana nekukurudzira kupa vamabhanga neGrain Marketing Board mari kuti vape varimi zvikwanisiro nenguva. Varimi vanokurudzirwawo kuti vaende neivhu ravo kunoongororwa kuti imbeu dzipi dzinokura zvakanaka muminda yavo dzimwe nguva vachinzi vaise mishonga yakaita selimestone inosimbisa ivhu inove zvakare imwe mari inenge yave kuburiswa nemurimi mugadziriro yake. Ndakamirira Studio 7 muChinoi ndini Nunura Jena.
Muchirongwa chamanga makamirira chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukure nemuimbi achiri kusimukira asi atove nemukurumbira ari kurova musambo wekanindo Chanteo Sithole. Ngatinzwei nhoroondo yake muhurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Aiwa, zvanzike soto zvakangobvira pakuti pane vamwe munongoziva mahaters nevamwe anenge vachitaura kuti aya akati akutitsvaga hake saka ndopakakangobva ikakwa kangopega chimboimba
makazvitanga riini zvekurova mimhanzi
kuzvenyatsorekodha zvangu chaizvo chaizvo ndakatanga 2021
ndizvozvo kupindana kwemazuva veukama mhuri baba varipo ndonzwa vanokubatsira iwo vaikutsigirai sei muchitanga kuti ndakuitawo zvemumhanzi
indirando vakatondisigira 100% vanosapota zvisingatomboitiko
veruzhinji vari kutambirawo sei mimhanzi yamuri kurova
ndiri kubva kufara zvisingatomboite ndinotenda mwari vari kutambira mumhanzi yangu zvinotoshamisa chaizvo tiri kutambirwa zvakanyanyisa
saka matambudziko amunosangana nawo ndeapi muindastiri yenyu iyoyi
akungoti matambudziko avo haazoshayikwe apo neapo zvokuti pane vamwe vanokwanisawo kupisai and they don't fulfill mapromises avo kwoitawo vamwewo ivo vatanga tichitotaurawo mahaters kuti anongoti apa wapedza kurekodha kuti apa hapana zvamuri kuita madii machinja maita so havazoshayikwa vanhu vakadaro but otherwise so far nesapoti yemurume wangu madisadvantages mashoma
vanoda kunzwawo mimhanzi yenyu vamwe vasati vaziva kuti munowanikwa kupi vanoiwana kupi
mhanzi changu iri pamaplatforms ese payoutube pamari makaita zvenyu taikuudzwa uku kana kuchikoro nokuverenga mabhuku asi tiri kwanzi tinga tiri vadi maybe on Spotify, Facebook, which I even have a page and into some music. Any place, I don't go search a Chantel Stormy.
To work on a Queen Elaka Terera. Vanofamba vachinakidzwa nemimhanzi yenyu mashoko amunoda kuvapawo ndeyekuti kudii
mashoko andoda kuvaziva ndeyekuti never give up usaita give up nemadistance zvinoita chete nomata what mwari paakati unotosvika unosvika nyange vanhu vakatraya kukurwisa
sehoza friday kudai hatingonyarari tofanira kubuda nemutsindo toro vakadhanzike svoto here
rova ikadhanzike svoto
manga muchinzwa kambo kanonzi kadhanzike svoto kubva kuna Chantel uyo ane hurukuro yamabva kunzwa achiita naIvan Zininga weStudio 7 tinokupai chimwe chirongwa chemagitari nemusi wechishanu svondorinouya kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu pano paStudio 7 tibatei pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 031 Musate kanganwa chirongwa chedu vateereri che live talk na HPM Manero ano apo tiri kutarisa nezvemamiriro ezvinhu munyika mushure mesarudzo dziri kupikiswa ne Triple C uye kushoropodzwa nevakaongorora sarudzo pamwe nemashoko ekuti vamunangagwa vangangogadzwa nemusi wemuvhuro svondo rinouya. Sezvo nguva yedu yapera rakaiti mbotarisa musoro yenhau zvakare. Vakamirira kugadzwa semutungamiri wenyika vaemasoni munangagwa vanovhura Harare Agricultural Show zviri pamutemo vachikurudzira kubatana kwevanhu mushure mesarudzo. Muzinda weZimbabwe muSouth Africa unoti kusvika pari zvino wawana umbo hwekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvitanhatu zvingangove pavanhu makumi manomwe nevatanhatu vakafira mutsaona yemoto muSouth Africa nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka nemufarisi nemazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soko hizika tisenda baku VOA ndebe.